Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu reVOA Shona. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mashoko anotishungurudza zvisingaiti Association inoendesa vana chiremba uyezve semachiremba vese vanoZimbabwe.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti sangano ravo harina kufara nemashoko emumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuvashora nekuramwa mabasa. Guta reHarare rinoti kunyangwe hazvo gore ra2018 ranga rakaoma, vakafara nekuti vakakwanisawo kuzadzisa zvimwe zvakawanda zvinobatsira ugaro neutano hwevanhu. Tichakupaiwo nhasi top 5 list yangu yemimhanzi yemuZimbabwe ya2018 tichipendera gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubati wehomwe varizve mutauriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Dube, vanoti sangano ravo harina kufara nemashoko emumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuvashora nekuramwa mabasa uye kuvati havana kupedza zvidzidzo. Vana chiremba ava vakatanga kuramwa mabasa musi wa1 zvita kunyangwe dare reLabour Court rakati vadzokere kumabasa richiti kuramwa mabasa uku kwaisava pamutemo. Vanoti mari dzavari kutambiriswa ishoma uye kuzvipatara hakuna mishonga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Butau.
Mashoko anotishungurudza zvisingaiti Association inoendesa vana chiremba uyezve semachiremba vese vanoenda eZimbabwe. Sekuziva kwedu tinoti semachiremba tinosingizirwa kuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika anogona kunge akaitwa yatinotiyo misinformed, vasina kunyaudzwa pamusoro pekushanda kwatinoita semajunior doctors uyezve semadoctors vanenge vari muhospitals. Chekutanga ndechekuti tinoda kuti vazive kuti tizivise vanhu veruzhinji kuti vari pastrike kana vakaenda paindustrial action havasi majunior doctors chete, asi tine mamiddle level doctors vari kushanda vari kumadistrict hospitals nekumaprovincial hospitals vakaendawo pastrike nevatinotiwo maregistrars. Ende kuti vati zvinonzisa urombo kunzwa zvichinzi majunior doctors vakatograduata paUniversity of Zimbabwe nemamwe mauniversity akaita seNational University of Science and Technology nedzimwewo nzvimbo dzinodzidzwa kukayarisana South Africa, Russia nechina, vakunzi vachiri mastudents vachiri vachidzidza. Wailist isusu tiri kuti tisitanga tichinyanyoshandawo pachipatara kusinamiriro akangoita zvekuti our absence kana kuti kushayikwa kwedu isusu pachipatara kunoratidza impact, zvinongoratidza zvega kuti tanga tichiita basa rakakura sei savana chiremba uyezve vari kunzi ivo mastudents
kusatsaka. Tiri kuonawo kuti hurumende inenge iri kuti yakatenga mishonga kwavakaenda uku kuNatfarm. Mishonga iyi irimo here muchipatara? Zviri kufamba sei chaizvo?
Isu patakabva muchipatara patakapedzisira kubva musi wa1 December, uyezve nevamwe vedu vakuru vataa tambosiya kuti vambobatsira vakazotiteverawo I think svenburodarika panga pasina enchenji yemushonga, manga musina mishonga yanga isati yamuchipatara. Tinongoratidzwa kubva I think svenburodarika rese Minister of Health vakamboenda futi kuNatfarm vakanobudisa iyeyo mifananidzo imwe chete yabudawo nhasi iyo vachiti mishonga iripo, asi isusu tinoona semishonga isimo pamuchipatara. Iye zvinofana kunzwisisa kuti NATPAS inosupply zvipatara zvese including maprivate pharmacies nemapharmacy emumapublic hospitals. So hazvireve kuti mishonga yabudiswa inoratidza kuti ndeyeZimbabwe yese, uyezve mishonga yangobuda pamafuto inoratidza kuti inogona kuendeswa kumaprivate, of which zvatinoziva izvo kuti distribution yemishonga iyoyo haina kunge yakanyatsotafanuka zvakajeka. Uyezve so that at the end varwere vatiri kuti isusu tiri kufaitira vanoenda kumapublic hospitals vasingakwanisi kuafforda maprivate hospitals, uyezve nemishonga yakati kwire kumapharmacies emaprivate pharmacies vanogona kunge vasingazobhenefiti pamishonga yanzi iri kuNATPAS.
Asiwo sesangano, makambonyorerawo here tsamba kune ivo vatungamiri venyika ava kuti mutaure navo?
Tanga tisati tanyora sesangano, asi zviri muurongwa nekuti isu takanga tisambomisa manegotiations kana kutaurirana neHSB vanova ivo vanomirira employer wedu government. Saka takatamboti taakuda kuti tisvitsewo nyaya dzedu kumaofisi makuru. Takamboita meeting nevanova mutevedzeri webazi rinoona nezveutano, vakativimbisa kuti vachaiendesa nyaya iyi kwainofanira kunge ichiendeswa. So taifunga kuti sezvo takataura nemutevedzeri vanoona nezvebazi reutano samachiremba, not as an association but samachiremba ese, taifunga kuti tichange tichiwanawo mhero ipaipapo. But iko zvino tine urongwa wekuti tinoda kuti tinyorewo tsamba zvikuru ichienda mberi tsamba yedu tinezvepesitemo zvedu.
Mubati wehomwe vari zvemutauriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Dube, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Guta reHarare rinoti kunyangwe hazvo gore ra2018 ranga rakaoma, kanzuri yakafadzwa nekuti yakakwanisawo kuzadzisa zvimwe zvakawanda zvinobatsira ugaro neutano hwevanhu. Mutauriri wekanzuru iyi vaMichael Chideme vanoti kanzuru yavo mukati mekuoma kwezvinhu ikoko yakakwanisa kugadzira migwagwa yakawanda, kuisa magetsi munzvimbo dzakawanda, kutenga dzimwe motokari dzinotakura marara. Asi vaChideme vanoti kanzuru yakasanganawo nematambudziko anosanganisira kushayikwa kwemvura. Mukutarisa zvakaitwa nekanzuro yeHarare muna 2018 uye zvainotarisira muna 2019, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChideme.
Gore ra2018 igore rakatifadzie mune dzimwe nzvimbo dzakati wandei. Takakwanisa kugadzira marodhi akawanda ende tiri kuenderera mberi nechirongwa chokugadzira marodhi. Tiri kuisa matower lights munzvimbo dzinogara vanhu kuita for safety, city safety. Takakwanisa kutenga motokari dzemarara tikadziwedzera, uyezve tikatenga motokari dzekugadzisa migwagwa dzakati wandei. So ndeamwe emaachievements atakaita gore rino atinotarisira kuti tikaramba tine momendamu iyoyo basi rinoramba chienderera mberi. Iko zvino kune yatiri kuita urban renewal, kune yatiita greening of the city, kune zvakawanda zviri kuitika pakati peguta. Tiri kushandana naEconet, tiri kushandana namakambani vana city parking, tiri kugadzisa pakati peguta kuti muguta munge makanaka. So tiri kuona zviri zvinhu zvakanaka kuti tikaramba tichizviita guta redu rinoenderera mberi.
Ko, matambudziko amunga taurawo nezvawo amakasangana nawo sekanzuro muna 2018?
Ndiwayo ekushayikwa kwemvura kunyanya, ndo dambudziko hombe ratinaro iroro, nedambudziko rekuti vanhu vanga vasingabhadhari miripo yavo kukanzuro kuti tiwane mari yekuwanisa zvishandiso.
Zvamungavimbisawo vagari vemuHarare nemakastoma enyu muna 2019?
Ndezvekuti vakashanda nekanzuro yavo mune zvakanaka, tinoenda mberi zvakanaka tikabudirira.
Rimwe dambudziko ranga richisanganikwawo naro muguta reHarare idambudziko rekutakurwa kwemarara. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Dambudziko rekutakurwa kwemarara zvinozikamwa nemunhu wese kuti kana kusina fuel munyika ichinetsa ndo zvinozonge zvichisvikawo pakuti marara atadza kutakurwa. Asi kana dhiziri riripo, marara anotakurika.
Kouyawo nyaya yevanotengesera migwagwa, inyaya maa muchiedza kutseketudza kuti mugadzirise, zvii zvingatarisirwa muna 2019?
Tikutarisira kuti misika mitsva ichavandudzwa, ichavakwa zvakanaka, vanhu voenda kuwana pekutengesera pakanaka.
Mashoko amungasiyira vagari?
Mashoko ndeyekuti kanzuro yenyu inoteerera. Taurai zvamunoda kanzuro inenge ichikuitirai.
Nisa iwe Neku nona ya Njikore besta den Nau Na iwa zninga Nau Pa studio 7
Zita rangu ndini tenda ichi mumbi
Kiana neni
Chikamu chino tinokuunzira iyi zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 vari kwavakapararira pasi rose. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadii zvenyu muZimbabwe zvikandi marume Brighton nayo Christmas nayo New Year. Ndotenda musara mwari kuti muchafamba zvakanaka kusvika tasvika patoda kuti tisvike. Kuti vasara nemufaro mukuru wakawandisa stereki pambe zvakanaka neChristmas neNew Year kurwa kuti rishoma zvekamwe nevano vangu panzvimbo yenyajena apa bangla chenofa panoti Ashley Alphonse Marine naDavis Dawse namaini Dila namaini Ngoni kusangasana mbuya vavo vana vachengeta mbuya va Ashley Madambi maine mufaro wakanaka Happy New Year.
Makadi makadi varidzi mafaro makadi zvenyu inindeitwa mukoma Brian Tanamira ndiripo pa South Africa Pretoria panyaya kuZimbabwe zvisidzukitika idzi zvakaoma chatinongoda chite kuZimbabwe chekuti dai vataurirana ndokuti nyika isimuke mukuswera mukunetsana muchipesa vachiurayana zvinopfuta izene kuuraya. So anopedza nekuuraya panyube kuti vataurirane zvinhu zvinake nyangwe gorera mangwana wakati vanda kuvhote kwa zvakare vanovhote kwa zvakanaka but zvavari kuita izvi hazvinokonzera kuti vasavhote kwe zvakanaka mugorera mangwana.
Indoitwawo Edison Zulu ndiri kuno kumaputo kuMozambique. Tinokutendai veStudio 7 neprogramu yamuri kutiitira. Asi pari panhau yekuZimbabwe ndinoona kuti demonstration yakasii dambudziko randiriona rekutikandira kuti vanhu vaakutya manje zvakaitika pana August 1 zvezviya outcome yeinquiry yaramohlanti isina chayakataura saka vanhu vatinofira mahara asi ndo yatongounzira yekutobvisa munangagwa nokuti nzara nezvimwe zvirikuitika mafuel kills chichi hazvimbozoperi nekungozonzi chamisa vanhu vanofanira kutobvisa vega ed wavo ndo nyaya itongoripo.
Idzoyi pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 asi dzisina chekuita neVoice of America. Tudzei zvamunofunga pamusoro pechirongwa chino chemangwanani uyewo tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga maererano nezvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Totorawo mukana uno kuti tionewo hama dzedu dzinofamba nesu pachirongwa chemangwanani ano vachiona vari papeji redu reVOA Shona paFacebook. Nasi atanga kusvika pano ndi Nick Knox, ndiri kukuonai Sandra DJ Marujata, Noah Gurukumba, hanzi morning hama, hatiziri kuti vari kupi mukoma Noah. Mainiko hanzi mamuka save Voice of America. Mainiko vanouya pano every day vachiteerera chirongwa chino momo jekesai. Zvanzi iwe handizivi kuti vari kureva iwe VOA here kana kuti inini. Rafael Masaya, morning vaZininga, watching you from Maputo. Muri yedu iri kuMozambique, tinokutendai kufamba nesu muchirongwa chemangwanani ano. Ernest Monda, vangotiwo morning Desmond Mabande. Mukoma Desmond zviri kufamba here? Watching from South Africa, kuri sei Johnny. Shadrack Jassy, vangotiwo watching. Mukoma Shadi muri kupi kwemimi? handichaziva ini. Washington Madzengerere from DRC kuKongo uko, tinokutendai kufamba nesu muchirongwa chino chemangwanani. Mukoma kudzai chigwaza vari kuGweru. Tirikukuona yanzi purizi ipai ma doctors pay dzavo in US dollars ndimainiko avo. Tendai Makoni. Ndirikukuona Farai Maruzani. Tendai Matienga is watching. Ndirikukuonai tetendai kuHarare. Tawanda Ndlovu watching from Japan. Inga nasi pano pakaipa. Peter Nguve, and I'm watching from South Africa. Muri edu inofamba nesu pachirongwa chino pa Facebook page redu. Muri kwa kapararira nenyika yose munogona kuteverera nhau dzedu kana musingakwanisi kutibata pamasaisai eradio kunyika dzamunenge muri. Tokukurudzirai kuti murambe muchiona chirongwa nesu uye muchitifarira tichitandara takawanda pano tichikupai nhau dzezvinenge zvichiitika kunyika yeZimbabwe. Ndokutendai zvikuru. Muchikamu chino tinotarisa zvinoitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica uye tichitarisawo nhoroondo dzeupenyu hwavo maringe nekurarama kwavanoita vari muno. Nasi tiri kutarisa kuti vabereki vakabva kune dzimwe nyika vanorera vana vavo muno muAmerica vanozvifambisa sei uye vanozvigonawo sei. Imo muine mitemo mizhinji yekuchengetedza kodzero dzevana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 ataura na muzvina fundo Professor Elliot Masocha vanogara kuOhio nemhuri yavo akatanga nekubvunza kuti zvakavaomerawo sei kukudza vana munyika ino yeAmerica.
Kurerwa kwavana muno muAmerica rinenge dambudziko guru zvikuru. Takatarisa mitemo yakaiswa nehurumende ichinge inopa masimba kuvana kuti vanogona kuti mwana muchichichichi chaiye paarongoziva kubata foni unogona kurevera mubereki kuti ndatukwa, ndarobwa, ndaita zvakati. Zvinova ndizvo zvimwe zvavanodzidziswa zvekuchikoro kuti iwe une kodzero yako mubereki haana kuita zvakati. Saka tichitarisa isu munyika yeAmerica tinoona kuti zvakakonzeresa paatinoti isu pachivanhu mapashamiri nerongwa ayaya wokuti vana navabereki hapana kuwirirana kwatinotarisira isu kuti kunofanira kuitwa navana navabereki. Vabereki vachirayira vachikwanisa kunge vaine simba rokurayira nokuranga vana kuvachivaratidza zhira yamangwana. Izvozvo zvinenge zvakati putswe makore akawanda pavanenge vakaisa mutemo hurumende wokuti mwana haarohwi, mwana haatukwi, akatukwa akadai wazoshungurudzika zvakati, haazokuri achiita zvakati zvakati.
Ko muzvikoro mavo makamira sei?
Kwakazoiswa mutemo muzvikoro wokuti zvokuchanamata zviya hazvichadiwi. Saka vanenge vakadzinga zvemwari mukunamata kwatinoziva kune dzimwe nyika tinoziva sei dzakaita seZimbabwe kuti kuzvikoro kunotangwa nomunamata. Vana vachiziva kuti kuna mwari muno muAmerica hamusisina izvozvo muzvikoro zvehurumende zvose izvi. Saka zvakabva zvazviringa kukura kurangwa kwavana nokuratidzwa chigwara ramangwana.
Kurambidzwa kuriitwa vabereki uku chii chakuri kuita kuvana ava?
Kunozoita kuti vana vakure vari atingati isu atova mabhinya avo zvotozvitungamirira oga. Nokuti tikatarisa zvimwe zvatakaendavo through isusu muno muAmerica navana vatakaunza muno tinota kuona kuti haasisiri mwana waakutokakavadzana nomubereki. Ndakatosvika pakuti mwana wangu wandakazodzosera kuZimbabwe waitoita kugurisana neni kurwa chaiko kundirova ari mwana wandakabva naye kuZimbabwe. Zvinowanikwa muno muAmerica izvozvo chaizvo kuti vana vanopopotedza navabereki, vana vanorwisana navabereki.
Izvi zvamuri kuona izvi pakati pevana, pakati pekuyarusa vana muno muAmerica nezvekuZimbabwe, munoona mutsauko wakadini papapa?
Ndinozviona zvakada kunoti nerimwe divi kuZimbabwe taakunotoredzera zvouno kumhiri kwamakungwa kuAmerica kwatinoona kuti dzimba zhinji dzeuno kuAmerica uku dzine atinotiwawo masingle parents kunyanya masingle mother varo vakadzi vasina varume. Tondotarisa kuZimbabwe uko tichiona kuti ukazoonazve kuwanda kwavakuita vakadzi vana vana vasina varume nokuda kwokuti vamwe vakadi vakaparadzaniswa nokuindawo kune dzimwe nyika dzakaita South Africa, America, Botswana vachisiya madzimai zvati wandei. Toona kuti dambudziko rinotwa uno kuAmerica kwokuti vanoti at least 50% yamamarriage omuAmerica anopera nokusiyana. KuZimbabwe taakuda kuramba taakuenderera ikoko.
Avo vanga vari muzvinafundo Professor Elliot Masocha vachitaura naTanonoka Wande veStudio 7 vari kuOhio. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Chirongwa chedu chemimanzi nhasi ndiri kuonekana nemi panhau dzemangwanani mugore rino ra 2018 tozosangana zvakare mugore ra 2019 saka ndakuvigirai yandiri kuti the Evans Zininga top 5 Zimbabwe music selection. Ngatinzwei zviri munhava yava Zininga nhasi.
Solid record.
Gore rino panga paine makwikwi yakaipa munyaya dzezvemimhanzi saka nhasi ndauya netop 5 selection yangu yandatumidza kuti the Evans Zininga 2018 top 5 selection. Panumber 5 ndina Just Signal Stonyeni timurangu rekuDC tendekai same fellow DJ Marujata Momo Tsitsi kuIndi kuChicago vana Fadu vana Busi vana Maisoso akandekenywa. Pa number 4 ndoenda kumbare mfana wechidiki Enzo Ishao kanjiva mafesa angu epa Harare anakuchi anafungai uyai tweete basa.
Akake kumaplasi kumpare kadanzi kabuda nekumatapi disingazo ziva angu kuti neche papi mushava ona varidzi vacho kuti ndevapi. Ikaka aka ikaka aka kanjiva aka ikaka aka kanjiva kaka eswa apa kano eswa apa koze eswa apa.
Pa number 3 wangu wepejo kuchinei tatsama kanjiva kangu kanotiza tiza be happy.
Zago zago
can be full of sorrows, yes I know. So be happy, put your hands up in the air and say amen. Let me see you smile, yeah come on. If you're happy and I'm happy, we are happy, 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 happy family. And down, this I know. See, so up and down, as easy as a jigsaw. This I know. Put it all aside and just glow. Smile your way up, smile your way down, smile whenever, wherever. Smile, yeah.
But number 2. Ninja President Pachigafa Igwe Wingy D tozvidira jecha.
Tinya pakuda ginya ginya pasi kuda zvemasaji akaka songuke jecha kusika saita peta kungotira mafu naifunga ichitonge napo. This time I'm not sorry ndapisa kuti maro chese kungotira mache
pa number one karipa moyo pakati kati pe moyo wangu. Akandeka madam, mudzimai wekumba, mai mfundisi speciali, amai wevana, mai keda, akandekenyo, akanitimu rangu reku New York, anatatenda muriko ere, UK, mai chashe, of course, Zim One, anzi natakura, mai mwana.
One time up, you don't even know what it feels like, yeah, babe. When you're sitting tight, don't go. Please stay here tonight. Let me hold you down.
Muri Zimbabwe ndotora mukana uno kukutendai nekuti tsigira gore rino rese tosangana muna 2019 idzi ndidzo nhau dzangu dzekupedzisira mangwanani kukupakurirai tozosangana zvakare muna 2019 mova ne happy new year mufara zvakanaka out Numba yemuonekedzano ka bye bye kubva kwandiri mutwa 2018 tosangana zvakare muna 2019 ndokusiyai ndichiti happy new year mwari vakuchengetei sezvo nguva yedu yapera toonekana tichitarisa musoro wenhau wanhasi zvakare vanachiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association vanoti sangano ravo harina kufara nemashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuvashora nekuramwa mabasa Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC
Sokuyisika December ku VOA Ndebele